bhuku 1 nungamidzo. Rega ndikutaurire nezvemurume ainzi Abhurama. Abhurama akateerera Mwari uye kubudikidza naye vanhu vazhinji vakaropafadzwa. Gadzirira kuenda pamufananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 13. Abhurama anosiya musha wake. Genesis 12 ndima 1 kusvika chapter 13 ndima 4. Mufananidzo uyu unoona Abhurama, mukadzi wake Sarai, Narot, mwanakomana womununʼuna wake navaranda vavo. Vari kuenda parwendo rurefu nokuti Mwari akati kuna Abhurama, "Siya nyika yako, vanhu vako neimba yababa vako uende kunyika yandichakuratidza. Ndichakuita rudzi rukuru uye ndichakuropafadza. Uye vanhu vose vapanyika vacharopafadzwa kuburikidza newe." Abhurama akatenda chivimbiso chaMwari. Iye navamwe vake vakatora pfuma yavo yose ndokufamba kwamazuva mazhinji kusvikira vasvika kunyika yeKenani. Ikoko Mwari akazviratidza kuna Abhurama ndokuti, "Ndichapa nyika iyi kuvana vako." Abhurama akanga afamba nomunyika, asi paakasvika kuNegevhi, nzvimbo iri zasi kweKenani, nzara yakavamo munyika uye vakashayiwa zvokudya. Abhurama navanhu vake vakabva vatoona kuti vaifanira kuenda kune imwe nyika yainzi Ijipiti kuti vawane zvokudya. Asi mushure maizvozvo akadzokera kuKenani nokuti akanga achiri kutenda chivimbiso chaMwari kwaari.